Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kurume 3, 2021. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 25,077 vakanga vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kusvika mukupera kwezuva nezuro.
Comrade Mohadi's position in the party is not affected by his resignation from government.
Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi avo vakasiya basa nemuvhuro vacharamba vaine chigaro chavo mubato reZANU-PF.
Isu tiri nyanza, munyanza munozviziva kuti munowanikwa zvese zvakasiyana-siyana. Asi zivai kuti kanyanza haikupwi nemaoko. Kapu imwe chete inenge yanzi yatorwa ichienda kuZANU-PF haigoni kuti ingaomesa kana kukwisa iyo nyanza yedu.
Mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa voramba kuti bato ravo rapindwa napongwe nekubuda mubato kwevamwe vakuru vakuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chiri kuenderera mberi zvishoma nezvishoma, hurumende ichiti vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 25,077 vakanga vabayiwa nhomba iyi kusvika mukupera kwezuva nezuro. Izvi zvinotevera kubayiwa nhomba nezuro wakare kwevanhu chiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 1,556. Vanhu vana vanonzi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika yose pavanhu chiuru nemazana mana nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 1,472. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvitanhatu nezana nemakumi mana nevatatu kana kuti 36,143. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 32,898. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana matanhatu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 1,687. Bato reZANU-PF rinoti vaKembo Mohadi vacharamba vaine chinzvimbo chavo mubato iri kunyange hazvo vakasiya basa semutedzeri wemutungamiri wenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wePolitburo, mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vati kusiya basa kwavaMohadi hakusi kuzokanganisa chigaro chavo mubato reZANU-PF.
Comrade Mohadi's position in the party is not affected by his resignation from government.
Chigaro chava Mohadi mubato hachisi kuzobatwa nekusiya basa kwavo muhurumende.
VaMohadi avo vakasiya basa nemusi wemuvhuro mushure mekubuda kwemashoko eupombwe hwavanonzi vaiita vapinda nhasi mumusangano wePolitburo yeZANU-PF. Mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vaudza musangano wePolitburo nhasi mangwanani kuti vakatambira kusiya basa kwavaMohadi muhurumende asi vachiti zvange zvisiri zvinhu zvavanga vachitarisira.
We convene today following the resignation of Colonel retired Comrade KCG Mohadi from the post of Vice President of the Republic of Zimbabwe. His resignation from the governance architecture of the Second Republic was unexpected, but has been accepted.
Tasangana nasi zvichitevera kusiya basa kwava Mohadi pachigaro chekuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe. Kusiya basa kwavo muhurumende zvanga zvisiri zvinhu zvaitarisirwa asi zvatambirwa.
Vamunangagwa vana zvavataura nezvikonzero zvakaita kuti vaMohadi vasiye basa, izvo zvashorwa nevanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nevemapato anopikisa. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlatchwayo vati zvinoratidza kuti bato reZANU-PF ibato risingaremekedzi kodzero.
Nyaya dzekuchikorwa kwekodzero dzevanhu kana nyaya dzekuchikorwa kwekodzero dzemadzimai dzagara kuZANU-PF hadzikosheswi. Ndosaka michiona even ma vice presidents acho ese ane nyaya dzekuchikora kodzero dzemadzimai kana dzekuchikora kodzero dzevanhu. Saka hazvishamisi, hazvikatyamadzi nyika yeZimbabwe, nekuti kuZANU-PF ndokunobikwa nyaya dzose dzekukoromorwa kwemhosva hombe nekuchikorwa kwekodzero dzevanhu nekubiwa kwemari dzenyika. Saka ava kungoratidza nyika yese kuti ZANU-PF hainei nekuti kune kodzero dzachikorwa, hainei nekuti pane vanhu vari kushandisa mahofisi avo zvisizvo, hainei nekuti pane vari kushandisa mari dzenyika kuita zvinhu zvavo zvavanenge vachida zvinonga zvichikwadza kana kuti kudzikisira vamwe vanhu munyika yeZimbabwe.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi, Red Justice for Women, Mozhare Cosette Chirinda, vati zvinovatambudza zvikuru kuti mutungamiriri wenyika haana kushoropodzwa zvakaitwa navaMohadi zvakapa kuti vasiye basa.
Tinenge tichitotarisira kuti vamunangagwa semukuru wenyika vawanikwa vachitsaurawo nekuda kwezvinenge zvakakonzeresa kuti vaMohadi vasiye basa. Nyaya yekushandiswa kwemadzimai, kwatingati kwabviswa kwemadzimai, inguva iri critical semutungamiriri wenyika kuti vabva vabata panyaya idzodzo. Asi sainzi yavo kwatiri inotityisa uye inotigumbura because inoratidza kunge kwavari inyaya dzisina basa.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano replatform for youth development vaOwendliwayo vatiwo vashorawo kuramba kwavaMohadi vaine chigaro chavo kubato, vachiti zvinoratidza kuti bato iri harina hanya nechimiro charo.
Vakasiyiwa vari kupolitical party zvinenge chiratidza kuti muZimbabwe mune mutine anonziwo macareer politicians, vanhu vasina hanya nekuti zvavari kuita zvinokanganisa upenyu hwavanhu kudini. Nekuti pamwe vanhu vavaitoitira zvavakaita kuti vazosiya basa kuhurumende vanhuwo vanenge vakatarisira kuZANU-PF kuti inge ichizvichenurawo. Saka ini kusekuona kwangu chinhu chakanaka kuti vasiye basa vambobuda pavanoonekwa nejikerere vamboenda kumashure vambonogara zvavo.
vaMohadi vakasiya basa vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira madzimai akaroorwa. Nyaya idzi dzakaburiswa mubepanhau repaindanet reZim Life, kunyange hazvo vaMohadi vakati zviri kubuda izvi hazvisi zvechokwadi. vaMohadi vaita munhu wekutanga muhurumende kusiya basa mushure mekupomerwa nyaya dzeupombwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kutanga nasi, Studio 7 inenge ichitaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vakuru vakuru vemapato aya pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumapato avo uye munyika. Muhurukuro yedu yekutanga nhasi tine mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vakawanda vari kuda kunzwa pfungwa dzavaChamisa panyaya yekubuda kwedzimwe nhengo dzavo mubato ravo dzichienda kuZANU-PF uye maonero avo panyaya yemunyori mukuru webato iri vaCharlton Wende avo vari kunzi nevamwe vaunza zinyekenyeke mubato. Amai Lillian Timvios avo vakaenda kuZANU-PF havasati vapindura mubvunzo yatakavatumira asi vakati vainge vasiri kufara nemabatirwo avaitwa navaHwende. Tatanga nekubvunza vachamisa nezvekubuda mubato kwedzimwe nhengo dzakaita sa My Team Views.
Munoziziva kuti isi tiri nzou, nzou haitewi neriva. Munoziziva kuti riva reState House kana kuti riva reZANU PF harigoni kutiwisira pasi. Tiri muti mukuru, baobab tree haichekwi nereza, baba Zulu. Isu tiri Nyanza, munyanza munoziziva kuti munowanikwa zvese zvakasiyana siyana. Asi zivai kuti kanyanza haikupwi nemaoko. Kapu imwe chete inenge yanzi yatorwa ichienda kuZANU PF haigoni kuti ingaomesa kana kupwisa iyo nyanza yedu. Tinozviziva kuti hakuna gomo rinopedzwa nefoshoro yechipunu. MDC Alliance iboka, ibato revanhu, igungano revanhu, musangano wevanhu. Tinozviziva kuti vanozama kutiunganira nekuti momotera zvakanyanya. Asi kuunganirwa hunge une chinotapira.
Vamwe vari kutika zvaakuitika izvi chisionekwe mudziwebwe, vachiti zvinoratidza kuti utungamiri hwenyu waita zinyekenyeke.
Tinozviziva zvose zviri kuitika izvi imbiro mbiro, zvakamboitwa nana Makwarara, zvakamboitwa nevamwe vakasiyana siyana vachinzi vapumuka vaenda. Inzira dzodzoka dzinongoitwa neveZANU PF. Ko iye munhu kana achinga kujoina pati handiti anojoina akanyarara ega, ozonzi akubuda mupati ndopaakuenda paState House kunoenda kunoshambadzira kana kuridza hwamanda. Musangano ndewemunhu wese une madho kana masuo magedhe akazarurwa kupinda kana kubuda kuda isarura ude. Munhu ane kodzero dzake nokuti hapana anomanikizwa. Isu musangano wedu uri kukura, asi munozati kana gungwa rokura rinosvipa tsvina. Tsvina kana yasvipwa zviri kuti gungwa ropwa. Kureva kuti gungwa raita zvakanaka. Anenge adyiswa anorutsa, arutsa kureva kuti wapona. Kukosora kupona, kuhetsura kupona.
Vachamisa tisingadi kurova imbwa takaviga mupini. Vamwe vari kuti ivo mapisha-pisha ari mubato renyu aakukonzerwa nemunyori mukuru webato vachautoni hwende. Munoti kudii nemashoko aya?
Ayo angovawo mashoko ekutsvaga kupomera. Munoziziva kuti kazhinji kana chigunwe chakapomera umwe zvina zvakatendeka iwewe. Munhu haadi kubvuma kuti anenge ane nyaya dzake dzaanenge azviitira. Ukaona waakutama musha, waakupumuka mumusha kana murudzi, watambudza kuti waane rimwe zano rawaita, pane zvatora mwoyo. Chidhidhi kuteta hundi, mwoyo uri kumakoto. Saka mwoyo kana wakuenda kumakoto, hatidi vanopomera mhaka dzokuti zvazonzi zvakadai kana kuti kudai. Kune bhinya ringadarika here mabhinya ari kuZANU PF?
Vachamisa kunyarara hakusi kutaura. Nhengo dzebato renyu dziri kuti manyanyisa kunyarara zvekuti zvaakutodzosera bato kumashure.
VaZulu munofanira kunzwisisa kuti kazhinji kana uri mukuru kunyarara kutaura. Mashoko mazhinji anopupuruswa nemhepo, uye nzeve dzevengi vedu dzinenge dzakazara mumadziro. Saka pamwe haunyanyo pamashoko akawanda unoita zviito, ndo anova mashoko ako. Saka hai hatizonyanyo taurisa, nokuti kana uri mutungamiriri hausi mutauriri. Tine vanotaura ndo vane basa iroro, vana advocate Mahere nevamwe vatauri vanotaurira ofisi ya president. Isu basa redu nderekutungamirira, saka hatisi vaimbi vanofanira kunge vachishaura nguva nenguva. Tinofanira kutaura nzvimbo nokunongedza kunofanira kuenda musangano.
Asi pane zvichaitwawo here nebato kugadzirira sarudzo?
Tinotova muzvirongwa kuti tive neutapi-tapi hudobi-dobi hwokuti tinge tine kumira kwakanaka seboka, sechikwata. Isu tiri kutoparura urongwa hwedu mazuva ari kuuya ekuti toenda kupi, uye tisvike nhano nenhano, kona nekona dzenyika yeZimbabwe nepasi rose mudiaspora.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Mangwana tichanzwa kubva kubato reZANU PF, uye nemusi wechishanu tichanzwawo kubva kumutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku. Mutoro wenao anoshanda akazvimirira nyasha dzashe ndoro asungwa nasi pamwe nenhengo dzesangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU idzo dzanga dzichiratidzira padare reRotenrow Magistrates Courts muHarare. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Nhengo dzeZinasu dzaenda padare iri dzichiratidzira kutsumwa kwadzo nekusungwa kwevatungamiri vesangano iri vanosanganisira mutungamiriri wesangano iri vatakudzwa ngadzore nemunyoro waro vatapiwa naShechiriga. Ndoro audza Studio 7 kuti ange achiita basa rake uye ashamisika zvikuru apo asungwa nemapurisa. Ndoro ati mapurisa atanga kusunga nhengo dzeZinasu ndokuenda nadzo asati amusunga. Ndoro audza Studio 7 kuti azoburitswa muusungwa mushure memaawa matatu uye mushure mekunge magweta ake kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights aenda kukamba yemapurisa.
Madeni ndazongoona umwe mupurisa angouya atonditi ndadosungwawo ndandakabata chi vachinda ndakabata maplacards chiratidziro saka ndabva ndairase vabva vanditora vakaenda Central andadoaratidza chitupa changu cheuyu ndinoshanda chi ndiri mutori wenhau. So vabva vaenda neni kusendera ndopa vazosvika vakainvestigeta nyaya yacho yese vakatarirawo mapictures anga achitenderera pasocial media ndopa vazoona kuti zveshuwa ndaita se maitira basa rangu ndobva vandiripi.
Gweta range richimirira ndoro nenhengo dzeZinasu Ntokozo Dube tachiona audza Studio 7 kuti ndoro aregedzwa nemapurisa asi haana ruzivo rwekuti nhengo dzeZinasu dzichaburiswa muusungwa here sezvo ange ari kurambidzwa kuona nhengo idzi pataenda pamhepo.
Vamwe vacho handitovazivi mazita avo. Ndasvika muno mupolice station 3 hours ago nanhasi ndiri kurambidzwa kutaura navo saka handizivi kuti vanonzani iyezve kuti vakasungirei. Amene ndarambidzwa ini ndava kuda kundisungawo ini.
Zvichakadai mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti dare richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chevatungamiri veZinasu chokuti vatongo vachibva kumba.
Saka nhasi magweta yadu aenda kudare ona mukoma chinopfukutwa namukoma Jeremiah Bhamu wakatarisira kuti mutongo uchapiwa asi ndazoudzwa kunzi ruling kana kuti mutongo wavo paapplication yavo yawakaita chichemo chavo chawakatsvita kudare chekutongwa vachibva kumba yanga isati yaita isati yava redi yavapo. Saka wanzi ngavadzoke zvakare mangwana nenguva dzakota past 11 makuseni.
Vanga dzore nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekuti vakataura nevatori venhau padare panguva yeCovid-19 apo vainge vaenda kunosigira vaimbove mutori weZinasu vaimbove munyori weZinasu vamakomborori haruzivishe. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti nyaya iyi haina maturo nekuti vatori venhau vanobvumidzwa kuita basa ravo panguva ipi zvayo. Zvichakadai makambani emabhazi anoti haasi kufara nekuti kanzuro yeHarare yakwidza mari dzinobhadharwa kumisika zvakanyanya. Asi mutauri weHarare City Council vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwemitengo iyi kwakabvumidzwa nehurumende mubhajeti ra-2021.
Ndiyo bhajeti idzva ra-2021 rataa kushandisa kuitira kuti kanzuro ine zvishandisiro pakugadzira mabhasi renguvayo. Panodiwa mari dzakawanda kuita mashedhi kuramba kuti pagare pakanaka paine zvembuzi paine mvura. Imari inenge ichidiwa kuti basa iroro rirambe richiitwa zuva nezuva.
Hurumende yakabvuma kurongwa hwemashandisirwo emari dzemakanzuro ese munyika ikakurudzira kuti mabhajeti anofanira kusimudzira raramo yevanhu yakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Matikiti vaimu America ari kuferefeta kana paine kumanikidzwa kwevanhu kuita mabasa avasingadi zvichitevera kufa kwevanhu 13 mutsaona yakaitika pamotokari hombe yainge yakatakura vanhu 25 iyo yakabonderana nerimwe rori mudunhu reCalifornia mamaira 10 kubva pamuganhu weAmerica neMexico. Mutungamiri weMexico vaAndreas Manuel Lopez Obrador vanoti vanovimba kuti America ichakwanisa kugovana nevamwe nhomba yeCOVID-19 mushure mekunge mumwe wavo vaJoe Biden vakwanisa kusvika pauwandu hwavakatara wemamiriyoni zana evanhu vanenge vabayiwa nhomba yeCOVID-19 mumazuva avo zana vari muhofisi yemutungamiri wenyika. Zimbabwe chiri muAmerica muzvinafundo Moses Rumano vanoti rudo rwavo nechikafu chekumusha rwakaita kuti vatsvage munda wekurima zvirimwa zvakaita sechibage muriwo vachitengesera vanoda zvirimwa izvi. Vanoti bhizimisi ravo rapfumbira zvikuru panguva ino yeCOVID-19 sezvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kufarira zvirimwa zvinovaka muviri uye zvinovafungisa kumusha. Vanoti varugadzira maputi avanotengesa padande mutande ayo ari kufarirwa neveruzhinji. Vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vaite mamwe mabasa emaoko anovafadza sezvavari kuita. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndakatanga kufarira kurima kubva kare sisi Marvelous. Zita rekambani yedu inonzi Red Star Maputi LLC. Zvakapa kuti nditange kuda kuzoita kambani inogadzira upfu, ngwerewere, mugaiwa, maputi pamwe nekuita chibage chatinorima chakawanda tichichibika uye tozoita kuti chibage chacho chofrizwa zvekare. Ndechekuti ndakakurira kumusha kwaMurewa ndokwandaya kadzidza zvekare. Ndaiti mangwanani ega ega ndaimuka wabereki waindimutsa ndichi kuti ndainorima. Ndaisa zvifarira aba pakutanga asi zvakazopinda muroho. Saka ndakazoona kunaka kwekurima. Wabereki wangu waizoti patainge tatengesa chibage kuGMB makore yayo waizotipawo mari yekuita zvataida kutenga hembe, kutenga bhutsu, saka ndakazvifarira. Pandakauya muno muAmerica ndakatangawo kuzoshuwa kuti dai ndaikwanisa kuzoona pekurima. Saka ndakatanga ndichirima pamba pandaigara padikidikiwo paapartment pangu pandandiri. Ndakatanga ndichirima mbeu 5 chaidzo dzandandinadzo. Saka zvakazokura kuzoita izvinoizvi takurima zvakawandisa. Chibage chakawanda takurima, manhanga akawanda takurima, ipwa dzakawanda, zvese zvizhinji zvekumba, nyimo takurima zvekare.
Saka zvirimwa izvi zvamuri kurima munozowanikwa muchizvitengesa kupi?
Zvirimwa izvi tiri kuzvitengesa muno muAmerica. Chibage chedu tinochitengesa kunzvimbo dzakati wandei kana kuti masitetsi akawanda. Tinotengesa kuMichigan, tinotengesa kuPennsylvania, tinotengesa muOhio, tinotengesa kuKentucky, tinotengesa kuGeorgia, tinotengesa kuTexas zvekare chibage chedu. Saka tiri kufamba. Tinozogadzira hupfu zvekare hwatiri kutengesa nemaputi zvapa Amazon. Pekuti vanhu vakangonotarisa paamazon.com organic puffed corn. Maputi edari ipo ipapo. Tiri kuisa upfu hwedu zvekare ipapo kuti vanhu vanoda kutenga wari kwakasiyana siyana wanongotenga zvichiunzwa pamba pavo vachikwanisa kudya chikafu chakanaka chekuZimbabwe.
Panguva ino yeCOVID-19 muri kuona vazhinji vachifarira here zvinhu zvinobva kumusha?
Ndiri kuona vanhu vachifarira zvinhu zvinobva kumusha zvakanyanya. Ndingati iyo sodo rapera iri paweekend panapa ndakanga ndiri kuDallas kuTexas kwandakasangana nemaZimbabweans akawanda takafara chaizvo. Kwaizotengeswa zvanaZumbani, kwaitengeswa mazai, kwaitengeswa hibiscus. Ine ndaitengesawo maputi nehupfu hwakajairwa nevanhu vokuZimbabwe, mugaiwa uye nengwerewere. Saka ndozviri kufarirwa nevanhu vokuZimbabwe nekuti chikafu chakanaka chinopa kuti utano huite, chinopa kuti vanhu vasimbe, zvinovabatsira pakurwisana nechirwere chingadai kusanganisirana naCOVID-19.
Vazhinji vanokuzivai muri muzvinafundo. Zviri nyore here kumbobvisa bhachi renyu remuzvinafundo muenda kunoita zvekurima izvi?
Inini ndinotofarira chaizvo zvekurima izvi. Saka ndinozoti ndikangoona kanguva chete pamaweekends inenge ndabva ndabvisa zvekuita muzvinafundo zviya zviya, ndobva ndakanganwa, ndobva ndati ini ndamurimi. Izvozvo zvinongondinakidza nekuti ndozvinondifadzawo, ndozvandakakura ndichiita uye zvinondibatsira kuti ndirambe ndichisangana nevanhu werudzi rwekwangu nevanhu vokuZimbabwe tichitaura tichifara tichitaura nyaya. Chandinonyanyoda kupatsira kuti vanhu vazhinji vazive ndezvekuti kuenda kuchikoro sisima felasi hazvikutadziseba kuita murimi, hazvikutadziseba kuita zvimwe zvavanenge uchida kuita. Saka ndozvandine ndichida ndichitaura nevanhu kuti munofanira kukwanisa kushandisa maoko enyu. Zvinopa kuti vanhu vagare vakasimba uye zvinopa kuti vanhu varime chikafu chavanofarira, chavanoda, chikafu chine utano huri pamusoro hunobatsira vanhu kuti vararame nguva yakareba uye vasinganetseka pane zvirwere.
Avo vanga vari muzvinafundo uye murimi vaMoses Rumano vachitaura vari kuFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia.
Russia iri kuenderera mberi nekumbunyikidza kusununguka kwezvitendero zvikuru ichinangana nezvitendero zvidiki nemasangano madiki. Kereke yeJehovah's Witness iri kumbunyikidzwa nevakuru vakuru muRussia. Munguva pfupi yapfuura, dare remuRussia rakatongera nhengo yechechi iyi Alexander Ivshin kupika mujeri kwemakore manomwe nechidimbu achipomerwa mhosva yekuva mutenderi wekereke iyi. Mutongo uyu wakaomorera zvikuru zvichitevera mutongo wedare repamusoro-soro muna 2017 uyo wakabhana cheche Jehovah's Witness uchiti chitendero ichi chinoita zvakapfurikidza mwero. Kupfurikidza mwero kunonzi kwakaitwa naIvshin kunosanganisira kuronga zvidzidzo zvebhaibheri padande mutande nevamwe vake vechitendero ichi. Musi wakukadzi 10, mapurisa emumoscow nematunhu akakomberedza guta iri akapinda zvechisimba mudzimba 15 dzenhengo dzeJehovah's Witness akadzisunga nekudzichengetedza achibvunzurudza vatenderi ava. Vatatu vavo vachiri muusungwa kubva musi uyu. Musi iwoyo, dare remudunhu remukeski rakaramba kukurumidza kuburitsa mujeri nhengo yekereke iyi iri kupika kwemakore matanhatu kubva muna 2017. Aya maitiro enyika iyi ayo ari kuramba achienderera mberi muRussia. Sekuziva kwekomisheni yemuAmerica inoona nezvekusununguka kwezvitendero pasi rose, hurumende yeRussia muna 2019 yakaramba yakanangana nezvitendero zvidiki ichizvibhadharisa mafaindi kuchengetedza nhengo dzinenge dzabatwa ichipomera vanhu ava mhosva dzekuita zvinopfurikidza mwero. Imhosva muRussia kuita zvinopfurikidza mwero kunyange hazvo pasina tsanangudzo yakajeka pamaparirwo emhosva iyi, izvo zvinopa hurumende yeRussia kuita madiro aJorjina mukusunga vanhu vanenge vasingaite mhirizhonga vachiita zvinodiwa nezvitendero zvavo. Mamiriro ezvinhu akanyanya kuipa gore rapera sekubuda kuri kuita zviri kuitika kubva mumasangano akazvimirira. Mapurisa emuRussia anonzi akapinda zvichisimba mudzimba dzevanhu dzinodarika chiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nenhanhatu uye akapomera mhosva vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kubva pavanhu mazana mana nemakumi matatu nevashanu veJehovah's Witness. Nhengo dzechechi iyi makumi mana nembiri dziri mujeri pari zvino uye makumi maviri nevanomwe havasi kubvumidzwa kubva padzimba dzavo. Midziyo yechechi iyi yakabvutwa nehurumende. Vatenderi vari pakati pezviuru zvishanu nezviuru gumi vanofungidzirwa kuti vakatiza muRussia kubva muna 2017 vachitya kumbunyikidzwa nehurumende yeRussia. America inoshora zvakadzama zviri kuitika muRussia zvekusunga vanhu vechitendero cheJehovah's Witness pamwe nezvimwe zvitendero. Anodaro mutauriri webazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika Ned Price, achiwedzera zvakare achiti America inokomekedza kuti panyaya dzekodzero dzevanhu munhu wese ane ruramo yekutambira kana kusatambira zvinhu semaonera ake akasununguka. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Hurumende inoti vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 25,077 vainge vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kusvika mukupera kwezuva nezuro. Vaimbova muteedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi avo vakasiya basa nemuvhuro vanonzi vacharamba vaine chigaro chavo muZANU PF. Mutungamiri webato MDC Alliance Vanelson Chamisa voramba kuti bato ravo rapindwa napongwe nekubuda mubato kuri kuita dzimwe nhengo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.